Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 1, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti zvezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vebato reCCC huri kuramba huchikura apo SADC iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyika.
Parikutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti uwandu hwevashandi vakafa kuchegutu hunogona kunge hwakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende.
Madrugs aya anopengesa. Ndakafamba muhighfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu, ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko.
Tine hurukuro nemwe wechidiki aimboshandisa zvinodhaka. Iyi ndomimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa unenge uri kuramba uchitonyanya kuwedzera apo SADC iri kuedza kupodza matambudziko akonzerwa nekusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeZambia uye varisachigaro weSADC Troika iyo iri kubata nyaya yeZimbabwe vahakainde hichilema vari kutarisirwa kupira gwaro rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJoao Lourenco vanova mutungamiri wenyika yeAngola. Svondo rapera vahichilema vakaita musangano weTroika. Vaneruzivo nezviri kuitika muSADC vanoti pari kurongwa mumwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit sezvo vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe vari kupomerwa mhosva yekutyisidzira vaHichilema. Kunyangwe vakawanda vari kukurudzira nhaurirano zvikuru pakati pavaMnangagwa navaChamisa, pari zvino vaviri ava makara asiwo nane. VaMnangagwa vachinyora mubepa nhau reSunday Mail nhasi vati vave kumutsiridza nhaurirano pasi pegungano rePollard. Asi vaChamisa vakatoudza Studio 7 kuti zvePollard ndezvemugotsi matsuro uye havafe vakapinda mugungano iri. VaChamisa vanoti vanoda kuti paumbwe komiti inofanobata matomu kana kuti Transitional Authority inogadzirisa matambudziko enyika pasati paitwa sarudzo itsva. Asi nezuro vaMnangagwa vakaudza Politburo yebato ravo kuti izvi hazvisi kuzoitika. Ko, iyo Pollard iri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri webato rinopikisa reFreeZim Congress vaJoseph Makamba Busha vakapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, tikatanga nekuvabvunza kuti vachapinda here muPollard.
Hatisi kupinda muPollard. In 2018 pakagadzirwa futi Pollard tangatisimo saka muchidimbu tiri kuti atipinde muPollard.
Nechikonzero chei nekuti tiri kunzwa vaMnangagwa vachiti zviri kushanda zvichidzigirwawo nevamwe vanga vari muPollard.
Vanga vari muPollard vakapindira muPollard kuvasina mvumirano nevanhu vavo pavhotera, ndizoti vangwani vanhu vangani. Vazhinji vakapinda muPollard vakapindira kuti vawane jikano kuchenga itamuri zao. Iti chiu itarisira motikari ndoza wa itarisira. Wozo itarisira ze ma pasporti. Tiva tenderele. Wozo itarisira ze zimu wozo wanopiwa. Urumende kuti vasa taure za kanyanya. Kuti munozi wakuti wakapiwa motokari. Wakapiwa minda. Wakapiwa ma pasporti. Wachingo tendera wachilara ma hotela wachingo taura. Ti zipatara hazina mushonga nezimwe zvakawanda. Saka vanhu vari muPoland sokuona kwangu ini havasi kuendera kuda kuti vagadzirise nyika. Vari kuendera kuti vakwanise kuguta iwo. Tingangoti nepachirungu ndiyo inonzi co-option to promote extractive system politicians who continue to benefit when the majority of Zimbabweans are suffering. Pollard, a parasitic organization by the president.
Saka kana musinga pinde muPollard iri yerikunzi navamunangagwa ndiyo chete nzira yavanoda kutaura nevanopikisa. Poitwa sei?
Aiwa, iwo takawanyorera tsamba in 2017 pawakapinda ndikati ngatisanganei tiri vaviri tichionesana kuti mimi chinangwa chenyu ndechipi. Nyika ndowaoneswa chinangwa changu chekuwaka nyika. Ndoda kuti imi se Studio 7 ndimi munotiudza zvokuitika zvisa vakawanda veZimbabwe. Chamunofunga kuti poradzi chakabatira ruzhinji rweZimbabwe ndochipi?
Vari kuti ivo vakakwanisa kuchinja mimwe mitemo yakapawa kuti zvinhu zvigadzikane munyika mushure mesarudzo dzanga dzaita mutauro.
Hapana mitemo yakachinjwa. Isusu hatisi kuda mutemo, tikuda kuti upenyu hwevanhu hunake. Ndozvatiri kuda, ndo shuwiro yedu.
Mutungamiri webato rinopikisa Refree Zim Congress vaJoseph Makamba Busha vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Momadhuku vakakwikwidzawo musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Isusu seNCA nenyika Love Momadhuku anotungamirira NCA tagara tanga tiri muPollard kubva muna 2019 kusvika 2023. Tinowirana nepfungwa yekuti mukati mwenyika yedu yeZimbabwe iyo mukati mwenyika yega yega zvayo mapatizi anotungamirira nemapatizi anopikisa vakawina maelection nevakaluza maelection vanofanira kuona mukana wavanombopota vachitaura vese vachipanana pfungwa hwedza pfungwa idzo dzatambirwa nevari kutonga kana kuti hadzina kutambirwa. Asi zvinobatsira kuti munyika vanhu vaone kuti zvematongerwo enyika hazvizongoti ndongowina chete kana kuti waluza waluza. Aiwa,
zvamungati zvakakwanisa kuitwa nePollard makore mashanu adarika ndezvipi?
Chekutanga chakakwanisa nePollard chakanaka stereki ndechekuti yakabvisa kungopopotedzana popotedzana kunoitwa nevamwe vanenge vari mune zvematongerwo enyika. Ndosaka makaona kuti sarudzo padzakaitwa hatina kuona zvakawanda bongozozo rakanyanya masarudzo dzinozitanga tichiita kare uku waingonzwa kuti vanhu vakati varowa, vanhu vakati vaurayiwa. Iyoyo piti runyararo rwurimo runobva kuPollard kazhinji kwati kutaurana kwakati. Chechipiri ndechekuti tine pfungwa dzatakaisa ngatine komiti yedu yainzi Economic Subcommittee yairamba ichiemesa pfungwa kuMinistry of Finance, ichiemesa pfungwa kuReserve Bank zvekuti kana vanhu vachiona kuti kunyarara kwakazomboitika dhora riri kunetsa zvaro asi harina kuzoramba rechitutuma rechitutuma rechienda kure nenyaya yepfungwa yezvakawanda zvaitorwa nehurumende. Saka tiri kutoona kuti maidhea zvedu iwawo akabatsira. Then pane nyayazve yeye yatingati yemarodzi yeinfrastructure. Tine marodzi akawanda kunzvimbo dzakawanda dzatairamba tichidraw attention taienda kuhurumende tichiti look rodzi rakati harichatomboiti. Marodzi atitoziva kuti akazogadzirwa patombogarwa meeting yemuPollard.
Asi kana muchiti sarudzo dzakaitwa murunyararo vamadhuku munorevei vanhu vari kuti vaityisidzirwa nevanhu veFazi, mumwe munhu akatoshaya mumhirizhonga yezvematongerwo enyika veTripusi vairambidzwa kuita misangano, sarudzo dzapera. Vari kutizve vatsigiri vavo vari kupambwa vachiita kafira mberi, vasikala vari mujeri navangari vhume vamakambomiririra. Mungati pane chachinjera?
Handina kuti kai zvinhu zvese zvanga zvakangoti 100% zvakanaka. Pane zvinhu zvakati kuti zvanga zvisiri kufamba zvakanaka. Asi munhu wese anoziva nyika yeZimbabwe achiziya sarudzo dzaimboitwa kare. Haangaregi kuona mutsauko wesarudzo yatakaita muna 2023 nesarudzo dzaiitwa before that. Nyango paya nekuti pano nepano haizi triple sei chete yairandidzwa kuita musangano. Neso mapati zvedu pane patairandidzwa kuita musangano. Uyezve hazvisiri zvekuti vanhu vari mujere vanofanira kubudiswa mujere nenyaya yekuteedza mutemo iripo yekuti vanofanira kubamirira kumatare. Siyamukara yavangarevhume manje manje tange taakudare High Court. Zvaitwa nefazi haifanira kuzomboitika futi patinoenda kupokati kana ndikanga ndakutaona mukana wekuenda kuMTN kuti tinotanga kutaura nyaya iyoyo.
Vamwe vari kuti tataura navabusha vari kuti vakawanda vari kupinda muPollard vari kuda kungopiwa motokari uye hapana kunyatsojeka kuti mari yacho yemotokari idzi iri kubva kupi vari kuti huori.
Ini panapa nditori nemotokari dzanguwo. Ndiri professor, ndiri lawyer, ndiri kushanda ndine mari dzandinowana. Tichienda kuPollard tukuenda kundazve matongerwo enyika. Mota dzakapiwa pakapera Pollard dzaitoya dzakatoshanda zvekuti tinge tichishanda kuPollard ikoko kunyange kuine mitsangano yakawanda inenge ichiitwa.
Mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Momaduku vachitaura pari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboko Jabangwe vanoti uwandu hwevanhu vakafira mugodhi weBeyhorse kuChegutu hunogona kusvika makumi mana. Mashoko avo aya anopesana zvikuru nezviri kutaurwa nehurumende. Vachitaura nebibanau reSunday Mail neZuro kumucheto wemusangano webato ravo rePolitbureau reZANUPF, mutedzeri wemutungamiri wenyika nebato iri vaConstantino Chiwenga vakati vanofungidzira kuti vanhu gumi nevatatu ndipo chete rainge vafa. Vakati vamwe makumi maviri nemumwe wevanhu makumi matatu nevana vaifungidzirwa kuti vainge vari mugodhi uyu vakanunurwa. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vaJabangwe tikatanga nekuvabvunza kuti sevamiriri vevashandi vemugodhi zvii zvavari kuitawo.
Ise ini kuva kutuma haidelegation yedu ichaenda ipapo yonaita sekutrain mission yona kuti zvii zvakanyatsoitika zvii zvinoda kuitiwa kuti maaccident akadaro azvirize asi kana vachinge vanoita investigation iyoyo vanozoya nemarecommendations acho back kwandiri sapresident zento tochizodai sepress tochizodiminisi of mine neother relevant authorities kutivayo vakompite marecommendations apetauyi.
Saka munotarisira kuti munochitumira chikwata ichi riini chaizvo?
Takuvatumira mute Wednesday vanga vachifanira kuenda mute Monday but nenyaya yekuti chitwe chakaitika paweekend saka kugadzirira kwavo zvezvino tuma safety officer nalegal officer nanational organizer so delegation ichaenda ikoko yakamirira ibereki nezvikatuma safety officer ari yedza zvelegal side hakwanisi kuzvibata saka ndoda kuti vaende vese neorganizing no organizing ndo inenge ine irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunyikidzwa kukodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugodhi musina kumira zvakanaka zvese izvozvo izvo national organizer ndo zvaanenge achitarisa safety officer anenge achitarisa kuti mugodhi uyu before paita njodzi wanga wakanaka here ko safety officer wepapo aripo here ko vane blasting license vacho vakati vanopindai vakanga vaonei chitwe chachina kuonekwa here ndozvinhu zvaanenge achitarisa.
Pane zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasikirwa neupenyu?
Vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboko Jabangwe vachitaura vari parunare vari kungezi. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muMali pakati pemauto akabvuta masimba nevari kuda kuzvipatsanura kubva kuhurumende yenyika iyi vePermanent Strategic Framework, chinova chikwata chinotungamirwa neCoordination of Other World Movements kana kuti CMA. Chikwata ichi chine vanhu verudzi rwechiTuareg vakawanda. Mauto akapidigura hurumende aya akabvisa mutungamiri wenyika vaIbrahim Boubacar Keïta achiti vainge vakundikana muhondo nevapanduki ava. Mauto akatora masimba aya akabva adzingawo mauto eAfrican Union ainge achida kuedza kuchengetedza runyararo. Vamwewo vechikwata chinopfurikidza mwero cheSupport Group for Islam and Muslims kana kuti GSIM chinotsigirwa neAl Qaeda vari kurwisawo hurumende yeMali. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bill rebudget kuti mapazi ehurumende arambe achishanda. Kusawirirana mubato riri kutonga remaRepublicans kwainge kukonzera kusagadzikana muAmerica, sezvo zvainge zvoreva kuti pasina bhiri iri vashandi vehurumende vaizoshanda vasingabhadharwe, vamwe vachimiswa basa. Muchirongwa chevechidiki cheYouth Forum nhasi tine hurukuro naTondirai Maposa uyakaita makore gumi nemashanu achishandisa zvinodhaka asi akakwanisa kubuda mukanwa mamupere maainge azvikanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTondirai nemutori wedu wenhawe Studio 7 Taboka Ncube.
Ndakatanga kushandisa zvinodhaka pandakatanga first year yangu kuuniversity. And ndakangotanga kushandisa riri doro. Takati gare gare ndanakirwa nedoro iri kudaiso. Rakatanga kushaika kudhaka chaiko chaiko. Pandawedzera kudhakwa ikoko kune forja. Saka zvinoita zvinhu zvinodhaka izvi ndezvekuti pachifamba nenguva unenge wakudo zvimwewo zvinodhaka. Saka doro rakadedza forja. Fojika ndo kufara beza mbanji. Mbanji yiri kadana wafuti bronko. Nwa yyo bronkle ino tengeswa mama streets imomu. Bronkle ndo kudeza diazepam. Mama streets ano deza wa echinzi mangemba. Azuna kumirira ipapo. Taka vatapinda mu cat ino va cheap cocaine. Azika asamira ipapo. Nekuti wafuti taka zugumira taku bema nemtori ilo chayo chayo. Ino mziguka iriyo ya akuneta. Saka pa haiti ya zinu jese ishi, ndaishandisa 7 ma substances.
Saka uchitora ma drugs aya, ichikoro wakaita se, wakaende ramberi nache.
Pachikoro pandaiva kusolusi university, ndakapinda nesha mwari zangu mu computer lab, tika bama computer ose angaka donatewa na amae Grace Mugabe. Nenye aye kutitaida kutituwane marie kuno nukutaka doro. Saka izu zabatwa, takabata dzingwa muchikoro. Nyaya chwa ina kumira ipapo, because my drugs, agaramba achindi dana kuti ndima wane. Asi ndangandisi na basa, ndangandisi na kwandai wana mari. Saka zandai ita kuti ndi wane my drugs aya. Kwanga kwa tongo wakuba. Ndaibira baba wangu kumba, pane imu nguwa, ndakaisa application mfoni yavo ya imonitor screen yavo zvese zvavaita mfoni mavo. Saka naizvo ndakakwanisa kundiwane iko cash password yavo and ndaibva ndaita bank to wallet transfer. Babangu wakabva vabata nyaya iyi yekuti taiba mari yavo tichidaro.
Saka vabata nyaya iyi zvakazofamba sei?
Vakapopota zvikuru babangu pavakanzwa nyaya iyi. Vakapopota pakusvika pakutondidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakaramba ndichitora madrugs avo zvakatozowedzera kushata nekuti pane imwe nguva tichitora madrugs ndakasvika pekuti ndanga ndakupenga. Madrugs aya anopengesa. Ndakafamba muHighfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu, nematambudziko angu. Ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko.
Saka chii chakazoitika chakazoita kuti ubude panyaya yemadrugs?
Anzadzi yangu yakauya ku Highfield kwandanda kugara pakabuda shoko rekuti ndanga ndakupenga ndokubva anditora ikoko. Asi chandiri kuda kutaura pane nyaya yemadrugs chakakosha ndechekuti mumadrugs amubudiki iwewe nyamukutora ma drugs zvinodhaka izvi usati wakutenda wega kuti une dambudziko rinenge riri pauri. Ndakazvitarisa mugrass mumira and vanotaura ivo iko kuHighfields anonzi magoodbye. Tinotenda Mwari nenguva inei nekuti hapo iye zvinezvi, asi ndanga ndazvimba malymph nodes emuhuromo. Ndakatarisa mugrass ndikatadza kuzvirecognize inini. Ndanga ndisasatozive kuti ndini ndiripo ipapo. Kumba ndanga ndadzingwa society, shamwari dzanga dzakundikomberedza zvanga zvangova zvidhakwa. Saka ndakatarisa ndikati du, ndakadzidziswa ndiri kumba kuti nzira chaiyo chaiyo yekufamba sandiyei. Ndiri mwana akakurira muchechi, churches yechisabata yataidzidziswa tiri kuma pathfinders kuti mwiri wako itemberi yaMwari. Ndakatarisa kwakwai neshamwari dzangu dzese, vese vanga vava munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vava mamaneja mumabank, vamwe vakuita zvinhu zvakasiyana siyana. Ndikati ndanga ndakuda kusiya madrugs. Izvi zvakaitika muna December 2021. Ndo pandakaita sarudzo yekuti ndanga ndisasade kutora madrugs.
Tichitarisa zvawakapindana nazvo zvese izvi ukagona kukunda, nderipi shoko raungasiyira vechidiki?
Inini ndakarasa degree rangu. Madrugs anokuita kunge une njere kwenguva shoma, asi in the long run anokuparadza. Inini ndakanzwirwa nyasha. Musazoti nenyaya yekuti Tondirai akabuda mazviri, inini ndinogona kubudawo mazviri. For me dzanga dziri nyasha dzakaitwa naMwari. It might not happen to you. About 2 weeks ago takaradzika shamwari yangu yandaishandisa nawo madrugs. Tamba muchishandisa madrugs unofa, anouraya. Madrugs ari kuuraya vanhu. Tikatarisa 90% ema inmates ari kuInguchen right now. A lot of those cases are drug related. My drugs are kuisa vanhu muzvipatara.
Mashoko echinjo dzayo kubva kuna Tondirai Maphosa aimboshandisa zvinodhaka achitaura nemutoreri wenawe Studio 7 Taboka Ncube ari muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatibve taenda kuSouth Africa kune muteereri wedu ane mubvunzo.
Makadiko pazvitendero panapa? Ini ndinoitwa Baba Simbiso Mavangira, ndiri kuSouth Africa North West. Mubvunzo wangu unoti pasi panapa panowanikwa vatsvene here? Unonzwa vamwe vanhu vanoparidza evhangeri yatenzi vanoti pasi panapa pana vatsvene. Saka ndinonetseka zvizhinji kana vanhu vachiparidza evhangeri vachiti pasi panapa hapawaniko vatsvene, asi iro bhuku ratenzi richiti ivai vatsvene muchidana. Uyezve ndikatarisa kune vazhinji vanoparidza vachiti pasi panapa pana vatsvene, ivo pachavo vanenge vachitozviona kutoti kunyange tino vakaparidza evhangeri yeutsvene, ivo vacho vanenge vasina kukodzera kuti vave vatsvene. Saka ndinokumbira kuti munyatso kundijekesirawo kuti pasi panapa pane vatsvene here kana kuti hapana.
Kuti betserani mubvunzo uyu, nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro. Makadini mufundisi Mukoriro? Betseraiwo mutereri wedu.
Kwazwai vatereri veStudio 7. Kwazwai Baba Tanonoka Wande. Ndinoda kutarisa mubvunzo wakabvunzwa naBaba Simbiso Mavhangira. Zvanzi navo pasi pano pane vatsvene here? Hongu, vatsvene varipo. Vanhu vanotoitwa vatsvene vari pano pasi, votozoenda kudenga vava vatsvene, votozoenda kumusha vava vatsvene, votozoenda kuchigaro chaMwari kana kuti kuna Mwari vava vatsvene.
Tingazviona papi mubhuku dzvene nai mufundisi Mukoriro?
Bhaibheri rinodaro kuna vaEfeso chapter 5 verse 27 kuti Kristu uchaendesa kereke itsvene isina kana chipomerwa pamberi paMwari. Saka vanhu vanotozoenda kumusha vava vatsvene, vaitwa vatsvene pano pasi. But nyaya yeutsvene yakatanga kuna Genesis. Ukatarisa Bhaibheri shoko raMwari Genesis chapter 1, Bhaibheri rinoti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake achiriwa Adam na Eva. Paduka enda pa chapter 3 ya Genesis, unuona uti Adam na Eva wakataza. Ukazo enda pa chapter 5, panutsa nanguruwa noronde Adam. Junonzi Adam akasikuwa na mfaranzi wa Mwari. Asimshure mkinge ataza, anga asikuwa na mfaranzi wa Mwari. Nukutu mfaranzi wa Mwari uchene, Mwari mchene, saka tunufana kufana anaye pa uchene. Saka ukazo tasa chapter 5 iyo unuona uti Adam asisina uchene wa Mwari. Akazo zharada ana, Bible note aka zhara feti, asisina uchene wa Mwari. Saka wanwese wa izharu waku vaipapo, wakanga wasi sina uchene wa Mwari. Nekuti uchene wa Mwari wanga warasika paka taza Adam. But ndino fara nekuti Bible, rino te, kuna Hebrews chapter 10, tichaitwa kwa uchene kubudikizwa ni chibairo chomuviri wa Jesu Kristu. Chaka bairwa kamwe chete zikapera. So kuinda wakaita Jesu kwa mchinji kwa, waka uya kutiwa zozore na uchene wakanga warasika. Panguwa ya Adam. Dose saka Bible chiti Adam wakare akaunza rufu. Nechi. But Adam wechipiri kurewa Jesu Kristu. Ano unza utrene ya upenyu. Saka rufuru wake rupa mchinji kwa chakawa chibairo chakaunza utrene. Nukuti nechibairo chine chete. Akaita kutivaya varikuitu kwa vatrene. Vakwanise. Vakwaniswe nukusinga peri. Hebrews chapter 10. Verse 14. Saka Bible rikubutisa pachena. Kuti rufuru wepa mchinji kwa. Ndiru wakaunza utreni. Utreni wa Mwari. Mukatasa kuna Ezekiel chapter 4. Kubaba verse 22. Ino titakadzidziswa maererano na mafambiro enyu ekare. Kuti mubviswe munhu wenyu ekare. Anovodzwa nokuchiva nokunyengera. Verse 23. Kuti muitwe vatsva mukufunga kwendangariro dzenyu. Verse 24. Uye mufuke munhu mutsva akasikwa. Kuti asanane na Mwari mukururama kwechokwadi noutsvene. So patinotenda kuna Jesu Kristu. Bible kuna Titus chapter 3 verse 5. Rinoti matiri munosikwa munhu mutsva. Munhu mutsva uyu anobva afanana na Kristu. Anosikwa akafanana na Kristu. Nekuti kana munhu anoberekwa na mai na baba obva ava mutadzi. Asi munhu anozoberekwa kechipiri na Mweya Mutsvene obva ava mwana waMwari. Uye obva ava chisikwa chitsva chakafanana na Mwari. Bible rinotaura kuna John chapter 1 verse 12. Kuna vose vakamugamuchira vakatenda kuzita rake anopiwa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Vakaberekwa kuti unoda kwomurume kana nomukadzi asi vakaberekwa na Mweya Mutsvene. So unozoberekwa kechipiri na Mweya Mutsvene wobva wava mutsvene.
Tinotenda tsananguro yatapiwa na mufundisi Silvanus Mukoriro. Tinovimbawo kuti vamavhangira vagutsikana netsananguro iyi. Ko imi vatereri munofungei? Tumirai maaudio enyu ku WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Kusvika tasangana svondo rinouya zvakare, ndini Tarunoka Wande ndichikutarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tarunoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Pamitambo yemakota finals yechibuku Super Cup, Cape United yakunda Highlanders 5-3 mapenalties mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvaita mangange 2-2. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi uri wekota final zvakare, Ngezi Platinum yarovawo Herentals 5-4 mushure mapenalties mushure mekunge zvikwata zvaita mangange 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa woramba uchikura. Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti wandu wevashandi vakafa kuchegutu unogona kunge wakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku izika tisenda bakupi